Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera kurume 14/2020 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvibato ravazhinji zvinoita zvido zvihara. Tinopokana zvikuru nepfungwa dzakaora dziri kubva kuZanupi.
MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti haisi kufara neurongwa hwehurumende hwekuvandudza bumbiro remitemo yenyika.
Asi mwari muruda kuti tishinwe tiende pi chimoshinwa iwane corona virus muzwe kurwadza kwazvinoita
imwe nhengo yeZANPF inokachamadzwa vanhu kumashonaland west ichiti inofarira zviri kuitwa nechirwere checorona virus icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose Iyi ndiyo mimwe yemisoro yedu yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori anoona nezvemitemo muMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vaInnocent. Innocent Gonese, vanoti havasi kufara neurongwa hwehurumende hwekuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Mashoko ava Gonese anouya mushure memusangano wakaitwa nezuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nevamwe vavo mugungano rePolitical Actors Dialogue. Sachigaro wekomiti yezvemitemo muPoland, Professor Lovemore Maduku, vakaudzawo vaMunangagwa nezuro kuti nhengo dzePoland hadzisi kufara neurongwa hwehurumende hweConstitutional Amendment Bill No. 2. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remutauriri wavaMunangagwa vaGeorge Charamba sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata asi ngatinzwei hurukuro yataita navaGonese.
Zvibato ravazhinji zvinoita zvido zvihara. Tinopokana zvikuru nepfungwa dzakaora dziri kubva kuZanupi. Tinofanira kuyeuka kuti pabumbiro ratiinaro rakaitwa paine makakatanwa vasingadi kuita bumbiro revanhu. Pari zvino tisaka kuisa uriyana nemaitirwo azviri kuitwa nekuti nyaya yebumbiro remutemo wenyika harisiri nyaya yezvemapadhi ematongerwo enyika asi inyaya yeyere ruzhinji. Tikatondedzana vanhu vakavhotera bumbiro vanga vakawanda chanyiso ndaisisi bato ukana zvakanyanyisa nepfungwa dzaunzwa neZANUPF uyezve zvavaruda kuunza zvacho ndezvekutidzosera kumashure kwatakabva kwatanga tiine mutungamiri wenyika anenge achipihwa masimba akawandisa kuita samadzimambo kana maembara ekare kare ekuzatarisa zvinyangwa zvacho zviripo ndezvekubvisa masimba kubva kuna mamwe mapazi pamaoko emunhu umwe chete ngatitarisei panyaya yekusarudzwa kwama dzaji ematare makuru esupreme court neconstitutional court zvavuda kubviswa muprocesi yakajeka inenge ichionekwa nemunhu wese vanhu vofika kumainterview zvonzi vanhu ngavangodomwa nemunhu umwe chete anenge ari nemutungamiri wenyika tikatarisa zvakare pasarudzo dzanga dzichida kuitwa kubva muna 2023 tainosarudza mutungamiri wenyika nevateedzeri vake vaviri aizotibatsira kuti kana pakaitika chinenge chawanika kune mukuru wenyika tozoka changa achizomutsiwa ndeupi izvi zvokuti ngatizoperei kuti mutungamiri anosarudza vanhu vake vaanoda uyezve kana akabva pachigaro bati vake rosarudza munhu wanobatainge pachigaro singaindi kuvanhu hazvina nematura hazvina nemutsuruisi masimba eparamendi akuda kutorwa
ndeapi matanho amuri kutora vaGonese sebato kuona kuti izvi zvamuri kutaura izvi zvamuri kuda zvacho zvabudirira
zvatichaibva kuita ndezvekuti tibatanidze ruzhinji rwese rwezimbabwe kuti ite chinhu chimwe chete
ZANU-PF ine uwandu wakadarika wenyu imi mudare reparamende. Saka kupikisa kwenyu uku kungabudirira sei imi muri vashoma muparamende.
Ndizvo ndakanangura zvina kuti imbiro kana richishandurwa hakungoita kuti vakawanda ndivati. Panodiwa National Assembly panodiwa 180 vachadzingira kusanzwa kubumbiro. Musenate inenge ichidiwa zvakare 2/3 inenge ichifanisa kuti haine 54-1 out of 90. Sikati vatakaona zvinhu kwapera zvanopiwa zvakachaiwa manumbers iyo. Nikunavo vanenge vachizoitawo pfungwa zvishoma nezvishoma yanoti zvanopiwa navabvudzi kufunga. Asi vamwe vanobvepetawo vachingofunga vakaregera kuuya kuparamendi. Kuitira kwandirisa mukatarisa mumagwaro kune nhenge zhinji dzisina kutouya zvekuti vakatoti vapasa vakaita zvekudiridzira vakati hataita vanhu 180 asange vasingasviki. Kati kuti isusu tada kuonesawo vamwe vabii vedu chaivo tatigira zvinhu zvisina maturo. So bhati kana zvikadaro kupikisa kwedu kunobva kutibatsirawo kuti tisazoita zvinhu zvakadhakwa kubenji.
Munoona here vamwe venyu muZANU-PF vachikupai nzeve panyaya yakadai tichitarisa kuona kuti sebato vakanga vatowirirana kare kuti izvi zvinofanira kunge zvichiitwa?
Aiwa, hapana kuwirirana apa. Zvinongoitwa nemukuru kuZANU-PF vanhu vabvudzi kufunga kana kupikisa ka. Hazvina kubva kubati kukatiesa kuti tikaita muchosangana navo muparamendi havawirirani nezvezvina kuitwa. Handimuhwesa ari kutigira zvinhu zvakapisa kudai.
Munyori wezvemutemo muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaInnocent Gonese vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sachigaro weZANU-PF uye vari gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, amai Opa Muchingurika Shiri, vakatyamadza vanhu nhasi vachiti vanofarira chirwere checoronavhairasi, vachiti chirwere ichi ishamu iri kushandiswa namwari mukurova nyika dzavati dzakatemera Zimbabwe zvirango. Amai Muchingurika Shiri vatiwo Zimbabwe iri kurwiswa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi pamusangano wekuzivisa kuti hurumende yave papi nebhiri remutemo unobata vaimbove varwi vehondo yerusununguko, amai Muchingurika Shiri vakatsvamadza vanhu vakawanda pavati vanofarira chirwere checoronavhairasi icho chiri kuuraya vanhu pasi rose, vachiti Mwari ari kutsiva zvirango zvavati zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seAmerica.
Coronavirus yauya iyi. Masanctions kai. Masanctions auya kunyika dzimwe dzinotiisira masanctions. Mwari wabva ati zve. Wakuswera wari muzimba kusisina ba economy yawo yakuchema. Handiti yedu iri kuvari kutichemedza. Trump ngaazive kuti haasi Mwari. Muri kuda kuti tisvinwe tiendepi? Chimbosvinwa iwa necoronavirus. Muzwe kurwadza kwazvinoita.
Asi izvi zvashoropodzwa nemumwe mugari wemuchinoi vaJustin Munyaradzi, avo vati zvataura amai Muchingurika Shiri mucherechedzo wekuti vatungamiri vehurumende havazive zviri kuitika pasi rose uye havazive kuti ivo vanogona kurwara nechirwere ichi sezvo chisingasarudze.
Chiratidzo chekutarisa kuti isusu mutungamiriri hwedu hauskuziva, hauna gwara rekunyatoziva kuti tinopasi kana tichirarama tinofamba sei. Njozi yawirwa nevanhu veEurope injozi inokwanisa kungotiwira kunofuti kuAfrica ende Zimbabwe ipatikira. Saka wakaona mutungamiriri akaita saopa rutungamirira Minister of Defence wati kutarisira kuti anofanira kunge achitipa gwara rekuchengetedzwa kwenyika kubva kune zvekunze nezvemukati zvinogona kutiwira. Munhu iyeye arikuratidza kuti havana ruzivo.
Amai muchinguri kashiri vatiwo bato reMDC riri kuita misangano yekuda kupidigura hurumende pakati peusiku. Vatiwo bato reMDC ndiro rakatanga kuuraya vanhu nemabhemba munyika.
Tine threat, security threat iripo. Ndataura kuti MDC iri kuita mastrike usiku takarara tichiuya kuno yakutopinda. Zvakare tiri kuona wane mamachete waya wari kuchema iko zvino takazosimuka sejoku kuti angati dhine nevano. Wanga vari maMDC anga ari kuuya achipinda isusu tatatopindwa wochibata mamacheti zvonzi mazvona izanopifa. Asi vamwewo vamwewo vari pondururani asi MDC yanga yatipindawo futi.
Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kumutauriri weMDC vaDaniel Molokele kuti tinzwe pamire bato ravo panyaya iyi. Asi vaimbo vemutauriri webato reMDC vaJacob Mafume vati bato ravo harisi kuronga kupidigura hurumende asi kuti ZANUPF iri kuzvipidigura yoga nekutadza kutonga, izvo zvapa kuti munyika muve nenzara, kushayikwa kwemabasa uye kushayikwa kwemari.
Bere kana roda kudya mwana waro rinoti ari kunhuhwa sembudzi. Nyaya yekuti vanhu vari kuda kupandukira hurumende inyaya yevanhu vane ropa rehumundi mavari. Ndiani angapandukira chinhu chakapidiguka kudhara? Ndiani angada kuwisa chinhu chakawa kudhara? Chawiswa neuori nekuba nekutadza kutonga. Saka isusu hatina nguva yekurongera yakafa kare. Uyezve chawana mumwe achisekwi ungaseka chirwere chiri kune dzimwe nyika uchitadza kugadzira mushonga nezvidziviriro, nokuti chirwere chakafanana nemvura inonaya kwese, inongozouya kwese.
Panyaya yavanga vafambira amai muchinguri kashiri vati vaive vana Chimbwido nana Mujibha vachanga vopiwawo mari sezviri kuitwa vaive varwi verusununguko. Asi vati vanhu ava vanotanga vamboongororwa kuti ichokwadi here kuti vakanga vari vana Chimbwido kana Mujibha. Vamwe vanga vari pamusangano uyu vanosanganisira vaimbovesa chigaro vechidiki mubato reZANUPF vapepurai togarepi negurukota reMashonaland West amai Muliswa Chikoka. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reMontreal kuCanada vaPeter Mashiri vanoti vakavhunduka zvikuru pavakanzwa kuti mudzimai wemutungamiri wenyika iyi amai Sophie Trudeau vane coronavirus. Asi vaMashiri vanoti vakafadzwa kuona kuti hurumende yenyika iyi yakakurumidza kuzivisa pasi rose zvakanga zvaitika. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vaMashiri kuti tinzwe zviri kuitika.
Hazvakutyisa asi information zvayo vari kutraya kuti vaudze vanhu kuti unoita sei corona virus. Saka ndozvatongokoshesa zvekuti tidzivirire kubatwa nayo. Uchaita kunge uchararama upenyu hwegonzoka ungoti uuza kuti panze apo pakaipa saka hapabudiki, but unoda kuti uende kubasa ndo dambudziko. Asi information zvayo iri kufamba kuti gezai maoko musati madya, gezai maoko pamuri kuenda kuchimbuzi. Zvese izvozvo zviri kuita zviri kufamba, but chinongozotyisa ndechekuti munhu akakosora wakutotya, even kukosora kungori nomaongo munhu anokosora.
Tinoona kuti pasi rose rava kutoziva kuti mudzimai wemutungamiri wenyika yeCanada vabatwa vaine chirwere ichi checoronavirus. Mungaone zvakadai zvichiitika here kunyika dzakadai seZimbabwe?
Hazvimbofa zvadaro kuti zvingaitike kunyika dzakaita sana Zimbabwe kuti munhu angatsanangura kuti mukadzi wemutungamiri wenyika arwara wakamira paye uri saani. Anotaura izvozvo zvinowanzika ende kana izvozvo kuti utaure kuti ndakumbosuduruka uchienda kupi uchiti chii, ndaitofunga zvangu nezvazvo kuti kumukuzidi nani patiri azi nyazokuda kutijiko kutunga tinda na amana nakuja na kumbusuduru bandozo kudiwa nesi tiziri kuparaza kwezi kwezi kwezi
zhiji nga zizwene Zimbabwe mumabatirwo ari kuitwa nyaya iyi
zakati wandei pakuti iko kuparaza kwazvo kuna kwe information zvekuti zvinobuda padzidzirire kuti zvakati ndozvaitika uye zvedzimwe nyika nyaya yacho yanga ichingobuda ichiita zvichitaurwa ende mainterviews anga achiita achiitwa zvinhu zvinotinetsei kana kuri kunana nyika dzedu dzakaita seZimbabwe kwanza kudzidza izvozvo zvekuti buda pachena especially zvinhu zvinenge zviri critical especially zvirwere zvakadaizvo
ko zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri imomo muCanada makabatana here mukuedza kuona kuti denda iri ringarwiswe sei uyezve muchionawo kuti kumusha zviri kufamba sei panyaya yecoronavirus
pari zvino ndizvozvo zvekumoti tinenge tichingotaurawo kamawhatsapp group kuda kumana chenjererai ngwarirai kusvisai panza apa paipa nhasi hapana mwana wechikoro aenda kuchikoro mauniversity kana University of Madzu University of Concordia hapana mwana wechikoro aenda kuchikoro makambanizo vari kutraya nyaya dzequarantine idzodzo
avo vanga vari vapeter mashiri vachitaura vari parunhare vari kucanada namavelas musanganya uye westudio 7
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai ndaizivei Manyoni vari muMount Pleasant muHarare avo vachange vari kutaura nesu pamusoro pedambudziko rechirwere checoronavirus uye vachitiudza kuti vari kurarama sei zuva nezuva. Tino kuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mai Manyoni mungatitsana nguro kuti semadzimai zvii zvamuri kusangana nazvo zuva nezuva imomo muZimbabwe takatarisa dambudziko irori recoronavirus.
Takatarisana nedambudziko irori ka hapana chatingakwanisi kubatsirika nacho ndochokwadi chekutanga pekutanga. Bhikozi hurumende yedu inongotaura kungotaurawo kuti havangazonyarara pamberi pevanhu asi chinoitwa chaicho hapana. Kana gadziriro chaiyo iripo hapana. Tinodaro nouda kwekuti tinoenda muzvipatara muchitotsvaka mapiritsi efamily planning chaiyo haasikuwanika. Saka pangazowanika here chimwe chingaitika chinodzivirira chirwere chakakura kudaro. Madzimai muno mutitori padambudziko hombe rakakurisisa ende Zimbabwe yese hakuna chatingatarisira kuti tingabatsirika tinganyepa ipapo. Kungotaurawo chete muvanhu asi kuti tingati pane gadziriro iripo hatinganyepa kunenge kwakungoparara kweZimbabwe izi.
Tombotarisa nhoroondo yenyu imi saamai tipewo nhoroondo yeupenyu hwenyu.
Ini ndine vana vatatu 3 pachishona. Vana vandinawo vatatu ava zvakaoma handimbodi kunyepa tichemazi. Kare taitomboti mazwata apfuura akanga tirombotaura nenyu pamararamiro anga tiri kuita tichitomboti tinotsvaga raivi tongoonawo kubika chero risina supu asi ezvinozvi pamararamiro andakuita izvino zvine mhuri yangu tinongokwanisa kuwana hupu 10 kg iyoyo ende tinotoravarira kuti iite kana 2 weeks asi tinenge taibika makuseni tozobika zvemanheru ende kubika kuseni kwacho nemanheru kwacho zvinenge zvakatooma nenhau yekuti kuti wane mavheji acho chaiwo chaiwo tisingambotauri zveumwe muriwo vegetable racho chaiwo rine mashizha 4 aya handisi kukwanisa kuritenga ndakaomerwa zvekutosheya kuti unotangira papi uchienda kupi bhikozi riri kuita 15 bondi asi 15 bondi yacho iyoyo handikwanisi kuiowana nevana ezvo nevana 2 vanoenda kusikoro. Ndofunga ndakambokutaurira imwedzi yapfuura iyo tichava vana vachangovhura ikati ndakutoplana kuendesa mwana kupi kumusha handina hangu kuzwa mwemusana kuda kwakuti ndikuona kuti kumusha kwacho zvakatoomawo futi ikokoko hazvina kumira zvakanaka sezvo hakuna kunaya. Saka takaomerwa semadzimai kushe kuti ndinotangira papi unotongoti kumuka kwandingaita nekuswera inyasha asi kuti ndiwane cheuti ndinobikira vana chaicho chiri kundinetsa kutaura chokwadi. Kubasa kwacho kana kuti urambe uchiti kune murungu wako ndaomerwa ndaomerwa naiye arongotitarisa zvakaita nyika yese sezvo zviri dhora chairo nhasi $1 US tikarisa kubhondi nhasi riri pa$35 cash kana iri eco cash riri pa$47 saka handichazivi kuti tinorarama sedu wozopenyu hwacho hwatooma kana iri sesipo yekugezesa yaita angotenga green bar tatengi maseti mawashing powder zvataita taongotenga green bar rinoshanda zvese kusuka kugeza kuwacha saka atiziyi kuti tosvika kupi neupenyu hwakadaro.
Muri kubata mabasa api uyezve mari dzamuri kutambira dziri kukwana here tichiona zvamamuri kutaura izvi?
Mari ezvinozvo tikachitaura zvekukwana ka mari haisisina zvaichatoita zvachose. Wazinini pamurungu pandosenza ndinofenzera murungu mutena but ndinopiwa 900 bond. Asi 900 bond yacho haichatokwani zvachose because 10 kgs yehupfu izvozvi zvinhasi irikuita 270 mupick and pay. Saka kuti ndichibatanidza zvese kuti ndinoda kudyira kwekuseni kwamasikati kwamanheru zvichatoiti zvachose because mari yapera simba zvachose chose zvimwana anengaida kukwira kombi kuenda kuchikoro vanenge vakunzi ngavachigarirana kuti ndikwanise kuti ndizvimanage mbichani bati mamwe mazuva unotozongoguma wokundikana. Saka zviri kutondiremera zvekuti ndotosvika kuti ndodii tozvibatanidza sei oenda here kumusha kwacho hakuna kunaya ndogara kunoku kwacho mari yacho haisi kukwana. Saka takaomerwa zvekuti handizivi kuti tinozvitaura sei pakurarama kwatirikuita.
Tombotarisa munzvimbo yamuri kugara mamuri kutaura imi kuti pane zvimwe zvirongwa zviri kuitwa imomo zvamusiri kunzwisisa zvirongwa zvipi izvi?
Zvirongwa zviri kuitwa izvi ndezvesensus. Iseni chizvarwa chemuZimbabwe ndakazvarirwa muno ndikakurira muno takangokura tichingozviziva kuti kana kuchiitwa sensus makore ese isusu vanhu tisaita tomboudzwa nomumwe munhu tinotanga kuinzwa paredhiyo kana pamatv apazetv ichibuda kunzi kune sensus vanhu vari kuverengwa but iye zvinozvi ndakangoshokwa last week musi weTuesday sosangana nevarume vaviri nemadzimai vamaviri vachiti madzama muka sei ndikandamuka hangu mamuka woseyo zvikanzi tiri kuverenga vanhu ndikati kuverenga vanhu muri kuzama kuti kudii zvikanzi tiri kuita sensus ndikutadzawozvinzwisisa because handina kukura ndichiona sensus ichitiwa muitirwo wairi.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mfanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chaunopakurira vatereri veStudio 7 nemugowera wega wega. Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kuita hurukuro navaDifadhuve avo vari kuti vanetseka zvikuru nekutsvaga vazukuru vavo vana vehanzvadzi yavo yakashaya kare kare asi yakasiya vana vaviri mukomana nemusikana Justina naWitness Nyandoro. Vadhuve vari kuti vanetseka kwazvo kuti vange vachiziva kuti vazukuru vavo vari kupi nekuti baba vevazukuru ivavo vanga vasingazivi zita ravo rekutanga vakanganwa zita ravo rekutanga rababa asi vanongoziva kuti baba vavo vainzi Nyandoro. Zvino baba vacho vanonzi vakazoshayawo zvakare saka ivo vari kuti dai wawana pane vazukuru vavo kandai vazukuru vavo vakafa vakaziva pavakaradzikwa vanogona kunge mwoyo yavo ichigadzikana. Nhasi tatitite hurukuro navo Vadhuve tinzwe zviri kuvashupa zviri kuvatambudza mwoyo mavo. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Vadhuve.
Tinotenda baba Jonga.
Vadhuve, ndanzwa kuti mune nyaya yemhuri yenyu yamunoda kuti kurukurewo nhasi muchirongwa chedu upenyu hwedu. Mungatiudza kuti nyaya ipi yamada kuti veruzhinji vanzwe kunzoko?
Ndine chitemo chiyakanyatsokutokura baba Jonga. Ndiri kutsvaga vana vehanzvadzi yangu. Ndine vana vaviri vehanzvadzi yangu Justina nemunin'ina wake anonzi Witness Nyandoro. Hanzvadzi yangu yaigara kubuluwayo yakashayika mugore ra1994. From kubva ipapo ndikabva ndatorasikirana nevana vehanzvadzi yangu ndiri kunyatsotovatsvaga handigoni kana kutokotera chaivo nekuti handinyatso kutoziva kuti kwavari ikoko vari kurarama here kana kuti vari kufamba sei.
Hanzvadzi yenyu paya
shaika vakatora vana ndiani vadhuve
azoti akupa akashaika zvakaitika ipapo ndoti pave vana vakatora vana vechiti vari kuenda navo kunovatsvagira nhumbi dzechikoro zvakazoitika ndokuti havana kuzodzoka inini ndikabva ndaenda kuBulawayo kwavaigara vaigara kuSt Peters kuSt Peters zvikazi vakatobva kuSt Peters vari kugara kuPumula kwavakazobva kuPumula ipapo ndikatowana Runhare vanzi baba vemwana vakatoshaika vakatoshaikawo futi saka vana vakatorwa nemhuri yemurume saka taisingazivo kuti mhuri yemurume vari kubveka vachandiri kutiziva ifamili yakwanyandoro ndakatorwisa ndaa kutotsvaga vanhu vakwanyandoro kuti pane vanhu here vari kutoziva ndikatsvaga zvese mumasocial network ndikambopinza nemumanewspaper kana hapana chandiri kuwana so chichemo changu chandinacho kuvanhu vezimbabwe vakateerera purogiramu iyi ndiri kutoti vedue ndapota ndibetsereiwo ndiri kutsvaga vana vehanzvadzi yangu upenyu hauna kurarama mushe nokuti handisi kunzwa mushe paupenyu because kana ndiri kutoziva kuti nyange kwavari kana kuti pane munhu anoziva kuti kana vari vapenyu ndinokumbira kuti vanditsvage vatibate kana vakashayiwa pane munhu anozviziva izvozvo ndinokumbira kuti andibate parunhare atitaurei kuti chii chaari kuziva nokuti ndizoona kuzorora pamweya pangu
baba vevana ivava mukuwasha wenyu ainzani zita rake rizere
zita rake rizere handisi kunyatso kutorirangarira mushe handisi kunyatso kutorangera chete tuko wake vai wanyandoro
pakatorwa vana vanga vane makore akadii vanga vakura zvakadii vadhuve
vana nguva pavakatorwa vaiva vadii nguva iyoyo because josi ndofunga nguva iyoyo aiva somewhere around vana 5 years witi aiva somewhere around vana 2 years because witi he was trying kutofamba nguva yachona aiva mudikidiki so zvandikutoziva kuti kwavari havasi kana kumborangarira kuti kwana mbuya ndekupi kana kuti kwana sekuru ndekupi
mungava nenhoroondo here yekuti hanzvadzi yenyu yakashayika iyi vakasangana sei nemurume wavo vanyandoro uye ndinokumbira kuti mutaure zita raamai vawitness najostina
amai vawitness najostina zita ravo anonzi Setukile aishandisa senemu yakwashumba kana kuti Setukile Spanda pavakasangana kuBulawayo nokuti Setukile aishanda kuBulawayo nguva yachona ndokwavakazosangana ikoko so baba nyondoro anga akati aroora ndizvo zvakazoita kuti tisazonyatso kutoziva chaiyo chaa kuti kumusha kwake ndekupi dai ari munhu akanga aroora aitonyatso kutoziva kuti tiri kundotsvaga kupi kana kuti femiri yake iri kugara kupi so anga asina kuroora ndizvo zviri kuita kuti tonyatso tisaziva kuti ndepapi vatinovatsvaga vanavo
kana paine vano ruzivo nekune vazukuru venyu kana kungava nehama dzavanyandoro vanokubatai sei kuti vakuzivisei pamusoro penyaya
zvandikutokumbira vanogona kunondibata parunhare pafoni yangu yerunhare foni yangu iri kuti 0044786567997 ndizokorodze zvekare plus 4478656799 vana vavo kana Josina ari kurangarira kana ari mupenyu ndinofunga kuti ari kutoziva kuti amai vake aibva kuplumpt so kuplumpt ikoko ndiko kwandiri kubva kumusha kwedu kwandiri kubva ndichitsvaga vana va ndichivatsvaga kumusha kwangu ndikuplumpt vatiko zvino ndichitaura nemwe ndiri kulondon
aiwa tinotarisira kuti muchasangana nevazukuru venyu vadhuve mwari vakukomborerei
ndinotenda zvikuru because kutoisi kutowana closure chaiyo kuti tinonyatso kutoziva kuti chii chiri kufamba nekuti kakana chingofamba chingorangarira kuti kodai vatiwe vana vari papi inyaya iri nyatso kuti ndishungurudza zvikuru so ndinotenda jonga tiri kutenda chirongwa cheichi chavari kuita chinonyatso kutochiteerera zvikuru chinobetsera vanhu vakawanda tinotenda nongoti keep on the good work tinotenda zvikuru
maita basa vadhuve
thank you
manga makateerera kuna vadifa dhuve vari kutsvaga vazukuru vavo Witness najostina nyandoro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti haisi kufara neurongwa hwehurumende hwokuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Imwe nhengo yeZANPF inokatyamadza vanhu kumashonaland west ichiti inofarira zviri kuitwa nechirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi paindaneti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro manherano, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.